Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hey ino misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro kubvumbi 9/2018. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika nebudiriro musangano reEuropean Union vaNeven Mimika voshanyira Zimbabwe vachiti sangano ravo rinoda kuona munyika muchiitwa sarudzo dzakachena. Dare remagistrate muHarare rinotsveta parutivi kurambidzwa kwecrisis in Zimbabwe coalition kuratidzira musi wechitatu. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamongwetsi Masisi vopinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Madzimai akazvitakura obhadhariswa kuzvipatara kunyange hazvo vachifanira kurapwa pachena. Uwandu hwevanhu vane chirwere chepfungwa horamba huchikura munyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekupokana kweuwandu hwevanhu vanenge vari pamisangano. Zvinoreva kukunda here musarudzo? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-6080, 15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.